Mashoko avatogare pia anotevera kuirana kwakaita vechidiki vezanupf kuvamisa basa ivo vatogarepi nedzimwe nhengo nhatu dzeboka iri vachivapomera mhosva yekusabata basa revechidiki sezvinotarisirwa. Vatogarepi avo vanove nhengo yebazi repamusoro repolitibhiro mubato rezanupf nevamwe vaviri vanoti munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubazi revechidiki valouis matutu pamwe nemutevedzeri wemunyori wezvekufambiswa kwemabasa muzvarisi bongolesi banda vanonzi vakambomiswa basa pamusangano wechidiki wakaitwa nezuro manheru. Asi vatogarepi vanoti havasati vataurirwa kuti vakamiswa basa kunyange hazvo vachiti vakanzwa kuti vechidiki vaigunun'una kuti havasi kufambisa mabasa evechidiki zvakanaka. Vatogara vanoti kusawirirana kwavo nevechidiki hazvinei nezvemwana wavo Gabriel uyo akadzingwa muzanupie usvondo rapera achipomerwa mhosva yekutuka mudzimai womutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Haizvo hazvinei nezvemwana wangu izvo. Mwana wangu is a politician on his own ka. Inini wondindi ndikazvimirira ndega. Inini havari kuti kuda. Inini handisi kuda kurana mafees the youth league to their satisfaction. Wherever it is coming from, I don't know. Plus, in personal land, ndakwati ndakapa vaita that decision vana. Because ndakava chair meeting iyoyo. Handiti ndapedza kuchairwo ndikangova siya kuti vapedzise zvimwe zvataidiscus. Saka as far as I'm concerned, I don't know why what then instigated them to come up with that decision. I don't know.
Asi vatogarapi vanoti zvakaitwa nevechidiki kuti yanzou neriva sezvo vasina masimba ekuvamisa basa nekuti havana kuvhoterwa nemunhu pachigaro chavari asi kuti vakadomwa nemutungamiri webato vaRobert Mugabe kuti vatungamire vechidiki sezvinodiwa nebumbiro rebato ravo.
Ndokuvapila kudi handina chandombovapila. Ndinomirira president zvendotaura navamugabe ndovakandiapoinda. Ina handina kuvhoterwa namaitikaini. I'm 52 years old. So the only person who can deal with me is the appointing authority.
Zvakaitwa nevechidiki zviri kukatyamadza veruzhinji muzanupf sezvo vamugabe vakarumbidza vatogarepi kumasvingo masvondo maviri apera vachiti vakaronga zvakanaka bhavhadheyi ravo. Mutauriri wezanupf vasimon kayamoyo vati vachataura chete kana vaverenga tsamba ichabva kunhengo dzevechidiki nedanho ravatora. Vakayamoyo vati zvinhu zvose zvichaitwa zvichienderana nebumbiro rebato. Kunetsana kuri muzanupf kunonzi kuri kukonzerwa nezvikwata zviviri zvinonzi zviri kurwira masimba. Chikwata chegeneration 40 chinonzi chiri kutsigira amai Mugabe, ukuwo chikwata chetim Lacoste chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri womutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.